zvokwadi wamutemo Zimbabwe Media Commission Act wakaparurwa musi wa2 April 2021 kuti uve mutemo. Zvatofarwa kuziva sezvizvarwa zveZimbabwe nepasi rose ndezvekuti aipa iri kubviswa nemitemo yakati wandei. Saka wekutanga unova Freedom of Information Act wakauya muna July 2020. Kasi aipa yaisanganisa zvinhu zvakawanda. Kubudizwa kwemashoko, Freedom of Information, kutongwa kweatapiwa nhau kana kuti kufambiswa kwemashoko, inova iyo regulation muchirumbi. Ndoiri kunzwa nemutemo unoitwa Zimbabwe Media Commission Act. Kwasara chipasi zvakare chinoparura nyaya dzekufambiswa kwemashoko kana kuti right to privacy. Saka makumbo matatu aya ndo anobvisa aipa. Kupatiri izvi zvanhasi makumbo maviri atsika kwasara rechitatu nechidimbu. Tinoti nechidimbu pakuti kutongwa kwevatatu venhau kana kuti kufambiswa kwebasa revatatu venhau kwakabvumiranwa pakati pehurumende nevanhu veutano zvisinei nevemuratongerwo wenyika yatinochirumbi sekusociety kana kuti media stakeholders. Saka kutongwa kana kuti kuvhenekwa kana kuti kubatwa kwebasa rekutakwa kwenhau kunenge kwakuonekwa muuso hwemitemo miviri, Zimbabwe Media Commission Act neZimbabwe Media Practitioners Act. Kasi kutaura kwatiri kuita nhasi chaparurwa iZimbabwe Media Commission Act.
Saka imi matambira sei danho irori?
Hatisati zvinhu taburitsa rwaro rwedu rwekuti mutemo uyu wakamira sei. Kasi chatoda kuti tizivise nyika yose ndeyekuti hauna zvinotarisirwa zvinge zvichitarisirwa kuti zvinobata kutongwa kana kuti kufambiswa kwevatapi venhau, nekuti izvozvo zvichaunzwa muZimbabwe Media Practitioners Act kana yamutemo. Kutaura kuno zvimubishi nekukurukura nebazi rezvekufambiswa kwemashoko kuchitofambisa sei nebasa iri. Kana tichinge rapera tichange tane mitemo miviri inobata mabasa ekutakwa kwenhau, ZMC Act neZimbabwe Media Practitioners Act. Kana kutarisa kwatangoita muzuva ranhasi, chatinoona ndechekuti mutemo wadzosa zvakare nhaurwa dzinoita nezvekuti vashandise mafurisa mukubata vanenge vachifungirwa kuti vari kuvhiringa kodzero dzekutapwa kwenhau, kana yatinoti Public Inquiries Act. Maprovisions ayo anounza mapurisa mukuongororwa kwekutapwa kwenhau adzoswa zvakare. Ndozvinhu chatotanga kuona kasi takaparura zvinhu rwaro rwedu rwakazara. Urwaro rwakazara ticharuburitsa muvhikiyo ino yatiri, nekuti makweta edu ari mubishi mukuongorora nekuvheneka danho ratorwa nehurumende.
Tichitarisa iwo mutemo weZimbabwe Media Commission Act, izvii zvaunonyanyobatsirawo nazvo mumafambisirwo enhau muZimbabwe?
Mutemo weZMC Act uripo pakuti upe commission yeZimbabwe Media Commission makungwe ekutsika nawo pasi, nekuti Zimbabwe Media Commission inogadzirwa nebumbiro remutemo. Kasi kuti ichiratidzira zvinobatika kuti izvi neizvi 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 ndozvaichaita, inofarwa kunge ine mutemo unoipa makungwe iwawo nemasimba iwawo kumatsanangudza kuti ichange ichimafambisa sei. Saka mutemo uyu wauya kuzoparura kuti komishen inenge ichishanda sei, kuti inenge ichiyanana zvakadii nebazi rezvekufambiswa kwemashoko, inoyanana zvakadii nedare reparamende, inoyanana zvakadii neindastri kana kuti nevanofambisa mashoko. Nekuti komisheni haitarisi vatapi venhau chete, kasi ine basa rakakura kupfuura iroro.